hunde tiri kuenda kunenge kuchivhurwa parliament. Chechipiri, isusu sebato tinoti pane zvinoitwa nemapato zvisina pfungwa. Zvisina pfungwa nokuti ukatarisa kuti vamwe vedu kuMDCT vari kuti havaendi kunoteerera vamugabe. Vamugabe vachataura kuda kwe-one hour kana kuti 2 hours. Voti havaende, ikodzero ravo kusaenda. Asi kwechipiri tinozoona futi kuti muparlamenti yacho iyoyo unoziziva kuti bato redu rakaramba panguva yeglobal political agreement kuti zvine kodzero kuti vamudenda vaitiwa ivo mukuru wecommission wehuman rights. Tikati isusu hazvigoni nokuti zvizhinji zvinonzi zvakaitwa navamudenda panguva yegukura hundi vachiri kumatebeleland north vari mukuru weZANU PF. Tikati isusu hazvina kodzero kuti munhu akadero otungamirira commission yakadero. Vatsvangirai vari mutungamiriri muhurumende vachigara navamugabe vachimwatii vakatiwo hapana zvakaipa nekusimudzirwa kwaita vamudenda.
Asika vadhube vamwe vanotiwo imimi kana musingawirirane navamudenda sei muchizoenda kuparamende imwe chete yavanenge vari ivo mutauriri kana speaker?
Nokuti takagara tataura kuti kupikisana nekumatare kupedza nguva. Tichaenda ikoko kunoita izvozvo zvatakasarudzirwa nevanhu, tichiziva kuti asi tataura hatina kumborova imbwa takaviga mupini.